Ezekieri, chitsauko chemakumi matatu nepfumbamwe. Mwanakomana womunhu, profita paGogi uti, ‘Zvanzi naIshe Jehovha: Ndine mhaka newe, iwe Gogi, muchinda mukuru waMesheki neTubhari. Ndichakutendeutsa ndigokukwekweredza. Ndichakubvisa kumusoro ndigokutumira kundorwisa pamakomo eIsraeri. Ipapo ndicharova museve wako nechokuruboshwe rwako ndigowisira miseve yako pasi ichibva muruoko rwako rworudyi. Uchawa pamakomo aIsraeri, iwe namauto ako ose uye nendudzi dzaunadzo. Ndichakupa iwe sechokudya chemhando dzose dzeshiri dzinodya nyama uye nokumhuka dzesango. Uchawira pamhene, nokuti ndazvitaura, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ndichatuma moto pamusoro paMagogi uye napamusoro pavagere zvakanaka muzviwi, uye vachaziva kuti ndini Jehovha. Ndichazivisa zita rangu dzvene pakati pavanhu vangu vaIsraeri. Handichazobvumiri kuti zita rangu dzvene risvibiswe, uye ndudzi dzichaziva kuti ini Jehovha ndini mutsvene woga waIsraeri. Zviri kuuya, zvirokwazvo zvichaitika, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Iri ndiro zuva randakareva. Ipapo vaya vanogara mumaguta aIsraeri vachabuda kunze vagoshandisa zvombo sehuni, vagozvipisa senhoo duku nehuru, uta nemiseve, tsvimbo dzehondo namapfumo. Vachazvishandisa sehuni kwamakore manomwe. Havazounganidzi huni kubva musango kana kudzitema kumatondo, nokuti vachashandisa zvombo sehuni, uye vachapamba vaya vakambovapamba, uye vachatorera nechisimba vaya vakambovatorera nechisimba, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Pazuva iro ndichapa Gogi nzvimbo yamakuva muIsraeri, mumupata wavaya vanoshanya vachienda kumabvazuva vakananga kugungwa. Ichadzivirira nzira yavashanyi, nokuti Gogi navanhu vake vachavigwapo. Saka ichatumidzwa kunze Mupata waHamoni Gogi. Imba yaIsraeri ichapedza mwedzi minomwe ichivaviga, kuitira kuti nyika inatswe. Vanhu vose vomunyika vachavaviga, uye zuva rokukudzwa kwangu richava zuva ravacharangarira, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Vachapa vanhu basa rokuchenesa nyika nguva dzose. Vamwe vachapota nenyika yose uye kubatanidza naivavo, vamwe vachaviga vaya vakasiyiwa vachingova pachena. Mushure memwedzi vachazotanga kutsvaga. Pavachange vachipota nenyika, kana mumwe akaona bvupa paromunhu, achaisapo chiratidzo parutivi rwaro, kusvikira vacheri vamarinda variviga mumupata waHamoni Gogi. Uyezve pachava neguta rinonzi Hamona, ipapo nokudaro vachanatsa nyika. Mwanakomana womunhu, zvanzi naIshe Jehovha: Danidzira kumarudzi ose eshiri uye nemhuka dzose dzesango uti, unganai uye muve pamwe chete muchibva kwose kwose muuye kuchibayiro chandiri kukugadzirirai, chibayiro chikuru pamusoro pamakomo eIsraeri. Muchadya nyama uye muchanwa ropa. Ipapo muchadya nyama yavarume vane simba nokunwa ropa ramachinda enyika, kunge ramakondowe neremakwayana nerembudzi uye rehando, mhuka dzose dzakakodzwa dzinobva kuBhashani. Pachibayiro chandinokugadzirirai muchadya mafuta kusvikira makorwa nawo, uye muchanwa ropa kusvikira madhakwa. Patafura yangu muchadya mukaguta mabhiza navatasvi vavo, varume vane simba navarwi vehondo dzose, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ndicharatidza kubwinya kwangu pakati pendudzi, uye ndudzi dzose dzichaona kuranga kwandinoita noruoko rwandinoisa pamusoro pavo. Kubva pazuva iro zvichienda mberi, imba yaIsraeri ichaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, uye ndudzi dzichaziva kuti vanhu vaIsraeri vakaenda kuutapwa nokuda kwechivi chavo, nokuti vakanga vasina kutendeka kwandiri. Saka ndakavavanzira chiso changu ndikavaisa mumaoko avavengi vavo, uye vose vakaurayiwa nomunondo. Ndakavaitira zvakafanira kusachena kwavo nokudarika kwavo, uye ndakavavanzira chiso changu. Naizvozvo zvanzi naIshe Jehovha: Zvino ndichabvisa Jakobho kubva mukutapwa, uye ndichanzwira tsitsi vanhu vose veIsraeri, uye ndichashingairira zita rangu dzvene. Vachakanganwa kunyadziswa kwavo nokusatendeka kwavo kwose kwavakaratidza kwandiri pavakagara zvakanaka munyika yavo pasina aivavhundutsa. Pandichavadzosa kubva kundudzi uye ndikavaunganidza vachibva kunyika dzavavengi vavo, ndicharatidza utsvene hwangu kubudikidza navo pamberi pendudzi zhinji. Ipapo vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, nokuti kunyange ndakavadzingira kuutapwa pakati pendudzi, ndichavaunganidza munyika yavo pasina wandinosiya. Handingazovavanzirizve chiso changu, nokuti ndichadurura mweya wangu pamusoro peimba yaIsraeri, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha.